vanhu vakavaka nzvimbo dzemalow density, nzvimbo dzatiri kutaura nezvazvo izvozvi, kuti seguta reHarare ngavaunze mapurani avo edzimba kuti aongororwe navana mazvikokota vedu. Vachinge vamaongorora vomapakisa anenge aine zvinetwa zvogadziriswa, dzimba dzavo dzavakavaka dzoenda dzinotariswa dzakavakwa zvakanaka here, kana paine zvoda kugadziriswa zvogadziriswa. Nekuti tatisingadi muHarare kuti dzimba dzizombomukira vanhu vanenge vachigaramo, dzimba dzizotiptika vanhu varimo, vanhu vozokuvara, vanhu vozofa. Uyezve tiri kuti vanhu ngavatunze mapurani avo, nekuti guta riri kuda kutingape masevhisi zvedo ekuvapa mvura, vagadzirira marodhi, vaita masikati nzvimbo dzavo dzavanogara. Izvi zvinokwanisika chete kana vanhu vakaisa mapurani avo, vanhu vaakugarawo zvepamutemo. Kuunza mapurani uku kuchaita kutiite inonzi pachirungu regularization, yekuti titi aiwaka imimi makavaka muHarare kama avagari vemuHarare sevanhu vanotambirawo mabhiru eHarare, inge makaita zvinodiwa neHarare.
Inzvimbo dzipi dzamuri kutarisira kuti dzinge dzichizopwanywa kana zvamuri kutaura izvi zvisina kuitika?
Nzvimbo idzi dzinosanganisira, asi hatingogumiri ipapo chete, dzinosanganisira nzvimbo imwe iri kuMainway, dzinosanganisira Mount Pleasant Heights, dzinosanganisira Gateway, dzinosanganisira nzvimbo iri kuDovet Year West, dzinosanganisira imwe nzvimbo iri pakati peMidbrain Netinwal vanakoyo, tinosanganisirawo vana Charlotte Brook, vanhu vari kunzvunzai mapurani enyu tikuapuzirei tinenge tichigara muHarare zvakanaka.
Pavanounza mapurani amuri kutaura aya, vanofanira kuuya neizve, uyezve pane mari dzinozobhadharwa here kuti imi sekanzu uri mugadzirise mapurani avo?
Kana vachiona mapurani avo iri nzvimbo, kana kuri kumalow density senzvimbo dzatiri kutaura iyi, vachivaka imba ine mudurikidzanwa vanobhadhara $200 per square meter for floor area ichavakwa. Kana iri imba isina mudurikidzanwa vanobhadhara $100. Kana iri kuimba yavaizvatoti maoutbuildings dzimba dzevashandi vanobhadhara $60. Kana vachivaka ine imba yechipiri pamba ipapo vanobhadhara $100 pa square meter.